remekedzo urwu inonzi Elizabeth Taylor Human Rights Award. Elizabeth Taylor aive mumwe mudzimai wekuAmerica angari actress. Ane foundation yake ndo inoita award iyoyo yeHuman Rights. Saka ndeye kushanda mumahuman rights, yekushanda nevanhu vari munharaunda vanosangana nematambudziko akasiyana-siyana. Ndakadzamirwa uye ndakashamiswa nekuti ndava ndisingazvitarisiri. Nekuti ungano iri panapa ndeye pasi rose. Saka kuti ndinganzowo ndinomirawo pastage ndichidaidzwa zita rangu vanhu vese vachisimuka muauditorium muungano iyoyo. Zvakandidzamira. Asi ndakanzwa zvekufara kuti zvimwe zvinhu vanhu vanenge vachiona havo, uyezve nekufara kuti harisiri ruremekedzo rwangu chete, asi kuti vamwe vandinoshanda navo vanondibatsira, nekuti hapana pandingaita basa iri pasina vamwe vanenge vachibatsira.
Pane zviga zvakabuda here pamusangano uyu tichiona kuti uri kupera nhasi?
Kodzero dzevanhu dzanga zvichisimbisiswa kuti research haingaitiki pasina vanhu vemunharaunda vari involved vachiziva kuti chii chiri kuitika each and every step. Research kana kurapiwa kwevanhu munharaunda hakungabudiriri kana vanhu vasingazivi zviri kuitika. Vanhu vanofanirwa kuve mazviri vemunharaunda vachiziva kuti chii chiri kuitika uye vachibatsira kupa mazano kuti pane zvinenge zvisiri kufamba zvakanaka vachiteeredzwa zvichigadziriswa. Kunezve zvekutarisa kuti vana kuti hapana anofanirwa kusiyiwa mumashure pakurapiwa kana kuti pakudzivirira. Tichitarisa pavana vadiki, tichitarisa pavana vari kuti vatisamhukei vakupinda mukutanga kwekuita kuma-13 uko zvichisvika kuma-19. Uyezve kune vakwegura tinofanirwa kunge tichibatsiranawo navo panyaya dzeHIV nekuti vakwanise kunge vachipihwawo ruzivo, uyezve kuti kana vaine utachiwana vakwanise kukwanisa kuti vasvike pakuti vanotestwa, kuti vanokwanisa kutora mishonga yavo pasina kutarisirwa pasi kana kusemwa.